manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 9/2017 Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi vapinda mumigwagwa mukambuzi wemaconstituency vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo kubva kubato riri kutonga reZANU PF. Vamwe vagari vemuchinhoyi vanoshoropodza tsika yekupa zvipo zvisina mwero kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira vaimbo vegurukota rezvemari uye vaive murongi wemusangano muZANU PF waIgnatius Chombo, Professor Love Mo Maduku, vanoti vaChombo vakazokwanisa kuburiswa mujeri nezuro uye vato vekumba kwavo nemhuri yavo. Profesa Maduku vanoti vane idire kuti vaChombo vachawanikwa vasina mhosva pavachadzokera kudare redzimhosva. Tanonoka wandu weStudio 7 abata Profesa Maduku kuti tinzwe pamire nyaya iyi.
VaChombo vakabuda nezuro varikuenda kwavo
ikoko. Utano hwavo hwakamira sei?
Vangori zvakanaka kunze kungoti munhu agara anga aine utano hunongotiwo nesei pamwe zveshuga nezvazviri raiti zvavari.
Saka vachadzokera kudare redzimhosva rini?
Vachadzokera musi wa8 January muna 2018.
Maconditions akaitwa ebail pane akachinjwa here kubva pane yatakanzwa?
Haana kuchinjwa, takanga takapiwa ndovatanga takamupinga takumbira kwamagistrate anga aramukana magistrate akazobvuma nehigh court akaona kuti magistrate akakanganya iwe wavo wekuti akabhadhariswa mari ye5000 vanoripota akasachipazuva kumaldra police station kavariko nekuendesa matitle deed taita kuti kana hurumende kumbira kuti munhu akatara angatiza vanoti hakuna munhu angatiza pakadaro ipapo.
So kuona kwenyumi munoona sokuti vangakwanisa kuwanikwa vasina mhosva?
Dai panga paine mhosva yakajeka vakatotongwa nezuro kana handiti munhu asunga achinzi une mhosva iye hurumende itombobira inosvika muna January vana vatombogadzira nyaya yavo iyo nyaya dzavarutaura ndedzenyaya dzakaitika kare kanooka ngatingoenda kudare sakaona vari kuipomera mhosva vaamukuva kuti vatonge mutara kuti havana nyaya.
Kana muchiti nyaya dzakaitika kare munoreva kuti pane zvakaitika hazvo asi kuti neyamunoti statute of limitations yakapfuura?
Dzimwe dzacho dzakuda kupfuura nekuti mwe ndeya 1997 saka unoti nyaya ikasva 20 years inenge isingachakwanisi kutongeka. Dzimwe dzacho dzakaita ma12 years dzimwe yane saka izvo zvinoenderana nekuti umbowo hwavanoda kushandisa vachinge nezvenguva iyoyo here. Uyo nyaya dzacho dzakamira sei? Takatongomirira kuona kuti hurumende uye neumbowo vamwe vacho vari kuvatava vane mhosva takangana kuti vanhu vangavari navo pamwe chete muhurumende saka pamwe kuda umbowo vanenge vava kubuda zvinotobata vakawanda varimo zvino zvisinyaya kukuonekwa kuti chibviri kutaurwa yaingoya mhosva yatiungoona kuti yanga iri yekuda kuti vangoti masoja anga avatora aone unge anga aine rizeni yekuvatora aitambovadzosa ivo vakavatora kunze kwefm
ko nyaya yokuti zvavakambotaura vachiti vanoda kuti mhosva dzavo idzi dzitongerwe in camera nokuti vane zvinhu zvavanoziva zvestate zvakawanda zvisingafaniri kuzikanwa pachena chena zvinofamba sei ipapo?
Vanhu vakatadza kunzwisa kuti seiko vanga vakakumbira kutaura nyaya pavakanga vachida kutaura zuva ratakaenda kukoti yanga iri mukure wemugwera uri mukwa 25 November. Ndo vanga vangobva musungwa mutwa vabva kumasoja mutwa 23 weta kumasoja. Vanga vasingatombozivi zviri kuitika sekuti vanga vari gukota rehurumende. Vaitofunga kuti nyaya yekutaura kuti ndakabatwa nemasoja tikadai vaiona kunge zvichikanganisira hurumende yavo. Haipana chimwe chinhu chavaida kutaura chakavanzika.
Vanga vari gweta revaimboye gurukota rezvemari Ignatius Chombo, Professor Lafumo Maduku vachitaura vari parunare muHarare naTanono Kawande weStudio 7. Batore MDC inotungamirwa navamogezi tsvangirai nhasi vapinda mumigwagwa mukambuzuma constituency vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo kubva kubato riri kutonga rezano PF. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunavo vane vanhu vaivayo vasingagone kufamba kureva kuti vanhu vari support.
Avo ndevamwe vechidiki vachikurudzira vagari vemukambuzuma kuenda kunonyoresa kuvhota munyore anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDCT Youth Assembly mukambuzuma vaSimon Mafunga vaudza Studio 7 kuti vaita chirongwa ichi sezvo pange pasina ruzivo munzvimbo iyi pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti patsva chebiometric voter registration kana kuti BVR.
Vabereki vakawanda BVR vanga vasina kunatsa kuinzwisisa ndenge sina kunatsa kusvitswa kune vanhu sematatsiro atachikunga kuti anga asvitswa nehurumende yakairira. Vabereki vedu parezvino tisu takuchovazivisa kuti chii chinonzi BVR. Wese munhu watiri kusvikira pamba pavo tichitaura navo tichiwadzana navo vari kutigamuchira mune.
Vamafunga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye vafara chose nekutambirwa kwavaitwa neveruzhinji vechidiki veZANU PF vapinda muchitiko ichi asi havana kuda kudomwa nemazita avo sezvo vange vasina kupiwa mvumo kubva kubato. Mumwe wechidiki weZANU PF audza Studio 7 kuti afara chose kuti afamba achibatsira vanhu kunyorisa kuvhota zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Taona kuti tisambe nema proof of residence zvazviri izi kwezi kana ari lodger maybe landlords vanogona kurapa ne proof of residence yavo kana kuti nepepa remagetsi kana remvura. So tangoonawo kuti isusu tatingabatana neveBVR zvaita izi kuti tifambe nemapepa neproof of residence ano maafidavit kuti wane tichazongopowo vanhu tichifamba uyezve tichiencourageana kuti kurejista kuvhota sewhole nation chichakangonakawo.
Mumwewo wechidiki weMDCT asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau zvakare ari gweta audza Studio 7 kuti afara chose nechiitiko chanhasi sezvo abatsira vanhu vakawanda nekuvasainira magwaro anoratidza kuti vanogara papi izvo zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota.
Saka tine maafidavits atinenge tiinawo akakomishinwa nemacommissioner of oaths emuromo muZimbabwe ataka tichifamba nawo ataka tichinyorera vanhu as proof of residence kuti pavanenge vasununguka vaona mukana voenda vanoproducer that affidavit.
Vechidiki ava vati vacharamba vachiita chirongwa chavaita nhasi kusvikira musi wa19 zvita apo kunyoresa kwevanhu kuvhota kuchapera mudunhu mavo. Vatiwo kushanda kwavaita nhasi kwaratidza kuti vanokwanisa kushanda vose nguva nenguva pasina mhirizhonga.
I think it's based because chisingangodiwi invoice kukambena hakuna problem.
Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye pari zvino komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kuumba gwaro idzva revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuwa ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Nengo dzedare reparamende dzinobva kumapata anopikisa dzinosanganisira amai Priscilla Misaira Mbwemushonga veMDC inotungamirwa naProfessor Walsh Mancube dziri kutarisira kuti mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vachaenda kudare reparamende vachinopindura mubvunzo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Dare reNational Assembly rinotarisirwa kuziya chikumbiro chaamai Misaira Mbwemushonga icho chatove paorder paper rinove gwaro renyaya dzichazivwa mudare iri. Amai Misaira Mbwemushonga vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chavo chinobvumidzwa pasi pebumbiro renyika uye tariro yavo ndeyekuti vamunangagwa vachasiyana nekatsika kevaimbova mutungamiriri vaRobert Mugabe avo vainge vasingadi kuzopindura mubvunzo yenhengo dzeparamende.
Tane zvinhu zvinowanisa pinda ende tiri kuona kuti president wacho apinda anga siri munhu anga achinyara nyedze kuya kuparlament. You remember kuti ari vice president anga achiuya kuparlament achitoita leader of the house achipindura mubvunzo. Saka haingaiti nyaya yainga mutemese musoro chaizvo. Ava baba havanombobvira vaita zvekuti vanouya kuparlament kusarango paipaiva vangu vari prime minister. Saka takutoti ava regai tidzobva tangovabata zvichiri zvakadai so vasati vapinda mukuda kuita zvaiitwa nemumwe zvekuti vanotitisa
paramo. Vaendera mberi vachiti vanotarisira kutsigiro kubva kune vamwe vavo kubva kumapato ese sezvo vese vange vachishuvira kuve nenguva nemutungamiriri wenyika.
Ndinofunga kuti vanhu vachazvarira nekuti inyaya yataichemerera tese. Mamembers of parliament chikurukuru chavainyaya yekuchema nezvazvo ndechekuti hatina nguva yekutaura napurezidendi venyika ndiyeti ndisu takamirira vanhu pasi. Saka tinoda kuti tiunze zvinhu zvedu. President chipindirana navo chivabvunza kuti zviri kufamba sei, izvi zviri kuenda kupi, kuitira kuti takudzokera kwatei tichidzokera tinenge tine tsananguti. Saka ndino handisi kuona kuti pane munhu anga ati haasi kuda kuti president vauye vazokurukura nesu.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai muparamende vainnocent Konese vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika apote achienda kunosangana nevadare muparamende sezvinodiwa nebumbiro renyika. Vati izvi zvinopa mukana wekuti mutungamiriri anzwe nhunha dzevanhu vaanotungamira dzinenge dziine nhengo dzeparamende.
Tikachazvipigira zvakasimba tinozvifarira. Ndinofunga kuti ndozvinhu zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe kuti vamiriri vevanhu vapote vachiwana mukana wekubvunza nhunha dzinenge dziine vanhu. Kuti kana mutungamiriri wenyika akasauya kuparamendi hapana imwe nzira yatinokwanisa kutange ichaura naye. Bumbiro redu rakapa mukana wekuti zvinhu zvakadaro zviitike.
VaMugabe nemakurukota avo akawanda vange vasingaendi kuparamende uye nhengo dzedare iri kubva kumapato ese dzaigara dzichinyunyuta nenyaya iyi. Asi vaGonese vati svondo rino makurukota vamunangagwa akaenda kudare uku akawanda uye vane tariro yekuti makurukota ese nemutungamiri wenyika vachange vachienda kudare kuzopindura mubvunzo. Svondo rega rega.
Vamaminista anga asiri kuteerera. Saka tine chivimbo chokuti matangira avakaita nezuro vakauya vakati wandei dei zvikaramba zvakadaro. Uyezve vamunangagwa pavanga vachiri muimba huru vaigara vachizvitaura nekuti ivo pachavo vamunangagwa vaipota vachiuya kana pavanenge vachingoripo vaiuya. Saka tinofungidzira kuti zvavavo vapanyanga vachakwanisa kutinha makurukota avo kuti ivo semunhu anoti ada kutungamira paexample vachabva vapawo example kune makurukota avo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi renhengo dzeparamende dzezanupf panyaya iyi. Panguva yavamugabe nhengo dzeparamende kubva kumapato ese matatu ari muparamende dzaigara dzichinyuta nokuita kumakurukota avo ainge asingauye kudare iri. Mutauri wedare iri vajacob mudenda vakatombonyorera kune vaiva mutungamiri wenyika varobert mugabe pamusoro penyaya iyi asi hapana chakabuda sezvo vamugabe vacho vange vasingaendiwo kudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
tinogamuchirai muchikamu che Women Forum chatinotarisa zvinosangana nemadzimai. Nhasi tiri kutarisa nyaya yezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichipa kumudzimai vevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mhosva yekuisira vaRobert Mugabe pasi. Mamwe madzimai anovachenesa achiti vaimbo vemutungamiri wenyika ava vanga vasisachedivi neveruzhinji. Mutoro wedu enawo Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vachitarisira kukwikwidza senhengo yeparamende yakazvimiririra muzvare Linda Masarira vanoti maitiro amai Mugabe ndoakakonzera kuti murume wavo arasikirwe nechigaro cheutungamiriri. Muzvare Masarira vanoti amai Mugabe vakasvitsa chigaro chemutungamiriri wenyika kusvika chisisina chiremera, izvo zvakazoita kuti murume wavo abviswe pachigaro ichi.
Mai Mugabe vanotopomerwa mhosva yekuisira murume wavo pasi nokuti vakanga vaakuzvisvidza, vaakuzviisa pamberi pomurume wavo aive akabudirira musarudzo kuti atungamirire Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo namai Fadzai Nhamo, mugari wekumusha weEpworth, avo vanoti madzimai anofanirwa kuva vavaki pamwe nekuita hanya neupenyu hwevanhu vese, kwete kungotarira zvomumba mavanenge vari chete.
Vanofanirwa kutora roho yekuvakiridza, kwete roho yekuramba tichipusha kuti ramba wakabatirira kana kuti ramba uchiita zvisizvo.
Asi mumwe wevechidiki muzvare Sibono Kuhle Vuhlungu vanoti amai Mugabe wakazongosundidzira danda ranga roda kuwasharo. Muzvare Vuhlungu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvagara zvaneta neutonga hwava Mugabe asi zvichishaya mukana wokuratidzira nyunyuto yavo.
I think vanhu vanga vatogara vaneta and kuti zvinhu zvinyatsoomesesa inyaya yekuti taitadza kana kutowana maplatforms aunokwanisa kutoti munyatsozviexpressa kuti vanhu havachada vaMugabe.
Muzvare Vuhlungu vanotiwo chidzidzo chikuru chavakawana pakusiya basa kwava Mugabe ndechekuti madzimai anofanirwa kuzvininipisa zvisinei nezvigaro zvavanazvo.
Chidzidzo chekutanga kuzvininipisa semudzimai chinhu chinotobva kuvhira muBhaibheri. Pane patinofanirwa kusvika pakuti tizvininipise, especially kuvarume, whether ndewako kana kuti hasi murume wako, but unofanirwa kutozvininipisa kwete kubva watozvisimudza semukadzi iwe semudzimai wakuda kuita kunge ndiwe uri pamusorosoro. You could be having my facts nemapoints ari right, handiti, but the way yaunozozvihandla message yako haizogamuchirwe in a proper way.
Amai Lucy Makazo Mazingi vanotiwo zvakaitika kuna amai Mugabe zvinogona kuitika kune mamwe madzimai. Amai Mazingi vanoti amai Mugabe vakashandiswa nevanhurume vakayambira madzimai, kunyanya remunyaya dzezvematongerwo enyika, kuti vanofanirwa kuzvimirira kwete kutsamhira pazvigaro zvevarume vavo.
Amai Mugabe zvavakaita, pane vanhu vaivashandisa ende havasiriwo chete mukadzi anoshandiswa. Kana tichitava nyaya dzepolitics, totava nyaya dzekuitisana. Vanhu vanoitiswa kazhinji vakadzi. Isusu semadzimai taitozviona kuti mukadzi uyu ari kushandiswa nevanhu vaida nyaya dzepower. Bhosi pane nyaya dzepower. Kana tichitaura kuti takatarisa varume, varume is all about power ne is all about themselves. Kana usingakwanise kupinda mupolitics wega sa charity, usapinde nekuti uda kupinda pamusana pekuti murume wako ndiye aripo. Zvimirire uri wega. I think nguva yekuti madzimai tizvimirire tega, tipinde tega as equal partners in politics ndonguva ino, kwete kuda kuhwanda nekuti ndiri mukadzi waningi, ningi murume wangu, zvinogona kukusvitsa panguva yakaoma. Saka zvimirire wega, zvishandire wega.
Amai Mugabe vaive nembiri yekupopota nekutuka nhengo dzebato reZANU-PF pamisangano yebato iri kana paizvapo paiunganiwa. Amai Mugabe ndovakatanga kubuda pachena kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vakanga vasingachavadi mubato reZANU-PF. Izvi zvinonziwo nevamwe madzimai pachava havana kubatana uye havatsigirani kana mumwe ari pachigaro. Amai Mugabe vakazodzokorodza maitiro avo zvakare kusvika pakuzodzingwa kwava Emmerson Mnangagwa gore rino, avo vave mutungamiriri wenyika mushure mekubatsirwa nemauto kubvisa vaMugabe pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tinoga kutigamuchirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Ngatinzwei hurukuro yandaita naPastor Patrick Philip Mugadza vekereke Remnant Church. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchikamu chedu tiri kutarisa hope dzakarotwa namufundisi veRemnant Church Pastor Philip Patrick Mugadza, ekuti vakarotswa vachinzi vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vaizoshaya musi wa 17 Gumiguru 2017. Asi izvi hazvina kuitika. Chinoshamisa ndechekuti papera mwedzi kubva pamazuva akanga akaroswa mufundisi Mugadza, vamugabe vakaparisa kunge vachisiyiswa basa nemauto vachibviswa pachigaro. Regai tiite hurukure tinzwe kubva kuna Pastor Mugadza. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Pastor Mugadza.
Chotenda baba Jonga makadini zvenyu.
Aiwa, ndiri mupenyu zvikuru Pastor Mugadza. Vateereri Pastor Mugadza vanga vachitinetsa nekuda kunzwisisa kuti Pastor Mugadza vari kuti nezvakaitika zvatakaona zvakazoitika kune vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe zvokuti vakazosiyiswa basa exactly 1 month kana kuti mwedzi mumwe chete mushure mekunge mapawo date rehope dzamakamarota remusi wa 17 Oktobha.
Regani taure shoma ndichidai kuti even musi wacho chaiwo wandakataura wa 17 paya vakapiwa reward rakanga vapiwa iya nebato reun ndokubva vazotorerwazve pasina nguva yakareba. Ndo pazvakatangira ipapo nyaya yavo yokuwira kwavo pasi pari panyama, asi kana pari pamweya zvanga zvatanga kare kare. Rega nditaure ndichidai baba Jonga kuti zvakaitika izvi ndakazviziva 10 years ago 2007. Mari vanditaurira vachitiwo vaudze vamugabe kuti vasaisa vamunangagwa semupevedzeri wavo, nekuti zvikangodaro chete vachabviswa pachigaro zvekare havazokwanisa kufira munyika yeZimbabwe. Asi ndandichida kuti vakwanise kufamba vakasununguka munyika yeZimbabwe, asi kana vakaterera vakazvinhu zvakanaka havazofira muno munyika yeZimbabwe. Saka pazvanga zvichiitika izvi, pazvakazoitika kudai seo ndavaona Mwari vakambonditaurira nyaya iyi, ndikatoudza umwe munhu anosenzera kamba inonzi IDDZ anonzi Maizinyemba. Ndakavanyorera nyaya iyi kuti ndo Mwari zvavandiudza kuti ndo zvichaitika, dai munoudza president. Handifunga havana kunditaurira zvakanaka, handizivi iko zvino kuti vari kuzviona sei.
Tichitarisa pane zvakazoitika pana vamugabe, imi makamata ndofunga vazonge vawedzerwa nguva yekunge vachirarama. Saka tingati here apa Mwari vakazokasika zvakare kuvatorera nguva yavakanga vambovawedzera?
Aiwa, nguva yavakanga vawedzera haisi nguva yekutonga, yakanga iri nguva yekurarama. Nokuti ndakati ini nyaya yekuti inyaya yekufa, kwete kufa kwechinyi kwepolitics. Aiwa,
tichitarisawo ramangwana reZimbabwe neutongi hutsva huripo hwamunangagwa, mune zvamati maroswawo here pamusoro pazvo?
Mwari vakataura kare nokuti vanogara vachingotaura. Nyangoti musi wavo chaiwo chaiwo vamunangagwa kwavakaitwa pachigaro, asi Mwari vakaratidza kuti aiwa, hatina nguva yakareba tinavo. Saka vapa kuti vanzwisise nyaya yekuti pavari iko zvino vaipa chinzvimbo ichi kuti vave bridge pamusoro penyika ino. Saka vakasanzwisisa izvo nyaya yekuti havasiriwo mutungamiriri wenyika ino, vakaunza shanduko munyika ino, vachaita dambudziko. Asi vakanzwisisa nyaya iyoyi vachameka sure kuti zvivauri zvigadziriswe, vanozvigadzirisa voumbawo legacy yavo yekuti vahanzi aiwa, pakauyawo murume akauya akamisikidza zvinhu asingazvitarisi iye. Notenda zvikuru vachiwenga vakaita kuti vaite zvinhu izvozvi vagozopawo zvekare ani Mnangagwa. Saka kuti vanhu vese vatungamirira vasvike pakunzwisisa kuti mamiriro akaita vanhu veZimbabwe vachimira navo yakanga iri nyaya kuti varatidze kuti aiwa zvanga zvichiitika zvanga zvisingavafadzi utungamiri hwaMugabe hwahusingavafadzi zvachose saka ivo ngavachiita nokumira kunoratidza kuti vane vanhu pamwoyo yavo.
Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nemhemberero mushure mekunge Rodwell Chinyengetere atora mukombe Castle Lager Soccer Star of the Year. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aya ndiyo maungira akasimudza chaunga paive pakaungana mhuri yenhabvu muZimbabwe Manheru aMizuro apo Rodwell Chinyengetere weFC Platinum akatora mukombe we-2017 Soccer Star of the Year pamberi paKelvin Moyo weFC Platinum naOcean Mushure weDynamos. Kunyange hazvo vamwe vaifungira kuti Mushure ndiye achaenda nemukombe uyu, Chinyengetere akawanikwa akatamba zvinodakadza kudarika vatambi vese munyika ndokupiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora iyo akatambidzwa nemukuru wekumahofisi eDelta Beverages vaMaxen Karombo. Mukombe mukuru uyu waive mumaoko aHard Life Zvirekwi weCapes United uyo ane mashoko kuna Chinyengetere.
Ndinomuti makorokoto uwe nekufara munguva iyi because inguva yakakosha mukutamba kwemutambi uye uzvichengetedze because zvinhu zvakawanda zvinoitika uye zvinhu zvakawanda zvinenge zvatarisirwa kubva kune munhu anenge akwanisa kunzi soccer star.
Pakupedza ari pachinhanho chechipiri, Moyo akapiwa mari inoita iyo zviuru zvina, Mushure ndokutendwawo nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora. Vamwe vaikwikwidza kutora mukombe weSoccer Star of the Year uyu avo vakapiwa chiuru chimwe chete chemadhora ndiDominic Chungwa naDevon Chafa veCapes United, Christian Epupa weDynamos, Terence Jukamanja tichaona Mabhura naKwada Amin veNgezi Platinum Stars pamwe chete naMoses Jackson naClement Matau veChicken Inn. Asi mufaro mumusha weFC Platinum hauna kutanga nekugumira pana Chinyengetere naMoyo chete sezvo murairidzi wavo Norman Mapeza akatora mukombe weCastle Lager Coach of the Year achikunda Lloyd Mutasa weDynamos.
Coach of the Year season 2017 is Norman Mapeza FC Platinum.
Elvis Chipezeze weChicken Inn ndiye akatora mukombe waGoalkeeper of the Year, Ruzive achitorawo mukombe weRefari of the Year, Kanove kechitatu achitora mukombe uyu. VaFelix Tangawarima avo vave kurairidza varidzi vepembe vari pasi peFIFA vakatorawo mukombe uyu katanhatu kakateverana. Leroy Mavhunga Weyada ndiye akatora mukombe wekuve wechidiki ari kuratidza ramangwana rakajeka kana kuti Rookie of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaive gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vanoburiswa kunze kumushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso. Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vanopinda mumigwagwa mukambuzuma vachikurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota muchiitiko chatsigirwa nevamwe vavo vanobva kubato riri kutonga reZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gives Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Zingali tshona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 9 kumpalazi 2017. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mugabe umsebenzi.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshwe umsebenzi, ngoba yena wayesekukhangelela ukuthi yena abuse.
Abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa ngabesilisa.
Xa ungaya emakhothi uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathunyiswanga izindaba zokudlondlwango ezimbili kumbe ezintathu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe abathi unkosikazi Grace Mugabe wenza ukuthi umkakhe umnumzana Robert Mugabe ajiye isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Bathi lokhu yikho okwenza ukuthi ibutho lihluthune intambo zombuso selibona ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wayesifuna isikhundla somkakhe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakhulume lomsakazo weVOA Studio 7 bathe uMugabe wachiya isikhundla sikamongameli eseyangiswe okumangalisayo ngunkosikazi wakhe owayethuka abanye abakubandla leli okungelankawulo. Bathi kwakusobala ukuthi unkosikazi Mugabe wayefuna ukuthi kufika umhlangano weZANU-PF Extraordinary Congress ozakwenziwa kunsukwane ezilandelayo esephendla indlela yokuthi abe ngumsekeli kamongameli. Bathi lokhu kwakuzakwenza ukuthi acine esengena esikhundleni sikamongameli ngoba umkakhe wayesekhanya ukuthi usephela amandla ngenxa yokuluphala. Okwamanje usevalelwe phandle kwakho wonke okwenzakala kubandla leli kulandela ukugenqulwa kwaMugabe embusweni ngumnumzana Emmerson Mnangagwa owabambisana lebutho ukuthi athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abathi unkosikazi Mugabe wenza ukuthi umkakhe achiye umsebenzi ngumfundisi Tafumane Clement Zenda owenhlanganiso yeChristian Voice Zimbabwe, othi ukwenza kwakhe kwakhuba abantu abaningi eZimbabwe ikakhulu kubandla elibusayo eleZANU-PF. Umfundisi Zenda uthi akusamelanga abantu bazihluphe ngonkosikazi Mugabe ngoba usengumuntu kazana.
Icala lakhona ayisocala esingathi ke lingafakwa emthethweni ukuthi ke wakhupha ubaba umsebenzi, kodwa ke hayi sokusele nje ukuthi kasahlonipheki ngumama ozuza lapha angahambela khona ngenxa yenhloni. Ngesenzo sakhe esinjalo wacina ekhuphisa ubaba umsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana James Kamwendo isakhamuzi sakoBulawayo othi kusobala ukuthi umnumzana Mugabe wathi isikhundla sakhe ngenxa yomkakhe owaye lomlomo ongahlalwa mpukane.
Yena vele indaba zepolitics lezi khanga ngani kazwisisi, wayengawona ukuthi lokhu akwenzayo kuyakwanisa ukungenisa indoda yakhe enkingeni.
Imbono kamnumzana Kamwendo igcizelelwe ngumnumzana Themba Lunga isakhamuzi seCaribha othi kwaba liphutha elikhulu ukuthi Mugabe avumele umkakhe athethise abantu emphakathini abagoqela owayengumsekeli wakhe engakaxotshwa unkosikazi Joyce Mjuru, uMnangagwa lamanye amalunga ebandla leZANU-PF.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshwe umsebenzi, ngoba yena wayesekukhangelela ukuthi yena abuse.
Ubone ngani lokhu kwakungeke kwenzakale ngabe unkosikazi kaMugabe wokuqala umuyi unkosikazi Sali Mugabe wayesaphila?
Kwakusobala ukuthi nxa wayethole umuntu omkakhe wokuqala ngakabhanga wayephila, wayeza kukwanisa ukuthi emkhulume laye ukuthi achiye umsebenzi izinto zisalungile.
Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopoma kudale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi laye ukhulume ngodaba lolu.
Lami ngibona nganda ngwala njalo sibini ngoba into eyahlukumeza uZulu labantu bonke nje ikhona kwana indlela ade seziphatha ngayo ukuthi kona indawo zonke sehamba esengothethisayo kumbe usemaralini and west of I think labo sinto okahlukaba yi-cutting point ukuthethisa usechurch.
Unkosikazi Mgabe kwesinye isikhathi wayesethula amagama asindayo emphakathini esithi kulabantu abafuna ususa umkakhe esikhundleni okungekho emthethweni. Umgabe uthi umsebenzi mhlaka 21 ngolwezi ibutho lesizwe lize lihluthune intambo zombuso lisithi kulabantu abakucele le-Generation 40 abazaphazamisa ukubusa kwakhe. Ibutho lathi unkosikazi Mgabe labanye bakhe base bebusa okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Linjani mahlaba ezulu, linjani izulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Sicela lisibukele khonapho ke kuFacebook kuVOA Ndebele lapho esiphuma khona okwamanje. Siphinde siphumele emsakazweni khonangapho ke oweStudio 7. Silethemba lokuthi lisilalele. So ke nxa ukuthi lisibukele khona manje, sicela litshiye inombolo zenu ukwenzela ukuthi silifonele khonangapho sikhulume ngokuthi kambe ukukhahlanyezwa kwabomama likubona njani, abesilisa labo bakhahlanyezwa yini. So ke nxa ufuna ukungena kuhlelo khona manje, phosela ke ibizo lakho kunampana ke kuma uVOA Ndebele, ube susitsho ke ukuthi ufuna ukungena kuhlelo, ufake le nombolo yakho siyakufonela ukuthi ubuye khonapha ke emsakazweni. Ye, abesifazana lamantombazana edolobheni leGwanda lamhla bangene emigwaqweni benanza insuku ezilijumi lasithupha zokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana ezindlini. Lo mkhankaso ujonge ukuxwayisa uZulu ikakhulu omama ngodlakela lwezindlini kulandela imbiko eveza ukuthi ngeviki emthethwandaba kamantshi edolobheni leGwanda kuthethwa amacala amathathu wodlakela lwezindlini. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje umkhankaso obulisana lodlakela kubomama lamantombazana owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uzosiya emaphethelweni. Omama kanye lamantombazana edolobheni leGwanda bangene ezitaladeni bekhankasela ukuqedwa kodlame ababhekane lalo. Omama lamantombazana kanye lamajaha lihlekana angene ezitaladeni kumkhankaso obugoqo inhlanganiso yabomama e-Women Development Association in Zimbabwe i-WODAS, njalo bebethwele amagwaliba bekhonona ngodlame ababhekane lalo olufana lokutshaywa, ukubanjwa iganabu kanye lokwendiswa kwabantwana abancane. Unkosazana Juliet Ntiwane umqondisi we-WODAS uthi bamananele ezinye inhlanganiso zabomama edolobheni leGwanda ukuze baxwayise uZulu ngodlame abahlangana lalo. Unkosazana Ntiwane uthi udlame kubomama lubhahile kakhulu kuleli dolobho, yikho nje bengene ezitaladeni.
Xa ungaya emaport uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathuniswanga izindaba zobudlwangudlwangu ezimbili kumbe ezintathu.
Omunye ophatheke kulo mkhankaso ngosakhulayo unkosazana Susan Ncube othe udlame lukhathaza wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngowesifazane loba owesilisa.
Abantu kumele baphathane ngokulinganayo ukuthi omama labo baba sekuyi-50-50 and then omama bengathuthi kubobaba labo baba bengathuthi kubomama.
Unkosazana Linda Bofu obona ngokukhutshwa kwenhlelo ze-Women's Coalition of Zimbabwe edolobheni leGwanda ngomunye walabo abangene ezitaladeni besuka elokitini elidala leGwanda eJaunda besiyafika ePhakama. Uthi babambane le-orders ngoba labo njengenhlanganiso belwisana lokuqedwa kwalolu dlakela.
Lamhlanje besimatsha lenhlanganiso ye-orders, simatsha sizama ukuthi ukulimukisa njalo lokufundisa abantu beGwanda ukubana ukuhlukunyezwa kwabesimame hayi bakithi kakume.
Umkhankaso uqeda udlame kubomama lamantombazana ugqitshwa kusemthethweni emhlabeni wonke jikelele kusasa, kodwa omama bemajawondeni bade bazaqhubekela phambili bekhankasela uqedwa kodlame mihla ngemihla. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eGwanda.
Okwamanje sokuyisikhathi sezemaphandleni, ake sizwe ukuthi uMthungameli Nkomo usiphatheleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguMthungameli Nkomo. Namhlanje ngisesigabeni seBinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dube Gospanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani ngapho esikhiweni?
Hayi kukahle ngapha. Esigabeni sakho siyazi kuvama ukuba lohlupho lwamanzi. Unjani umumo kathesi?
Amanzi elokhu eludubo Nkomo eBinga North asikabi lawo amanzi esiwakhangelele ukuthi sibe lawo njengesigaba. Kodwa esesikwenza ukuthi ngikhuluma kanje nisendleleni ihamba lomanjimela ukuthi ebona iwadi newadi siyabonisana ukuthi singenza njani ukuthi kwakhiwe amadamu at least enye lenye iwadi ikwanise ukuthi ibe namanzi okunatha, ibe namanzi okulima, ibe namanzi okuthi izifuyo lazo zinatha.
Selitholile yini abangalincedisa ukugebha izikotsho lokulungisa amadamu?
Sesitholile uncedo olungalelisa ukuthi sakhe amadamu athize. Yikuthi nje bevele singakatholi lolu ncedo thina bese siqalisile njengesigaba ukuthi sizisebenzele sodwa ngewadi la ngewadi bese siqalisile ukusebenza ukuthi silungisise ukuthi kutholakale amanzi okunatha, la manzi okulima, la manzi okuthi izifuyo zethu zinathe. So ke uncedo lolu silutholile kathesi, sithole uncedo olungayenza ukuthi sikwanise ukuthi sengezelele kulokho akade kuvele sesikuqalisile njengesigaba.
Umphathi ntambo wezemali uBabuchinamasa sethula uluhlu lwendleko kahulumende ibudget, ubeke eceleni imali ezasetshenziswa ukulungisa amadamu. Ukulungisa vele khona lokugebha amatsha, libona ngani lizathola lani impijana yini kulimali?
Sikhangelele ukuthi nxa kuyikuthi uhulumende esebeka imali eyokuthi ngiyokulungisisa amanzi, amadamu lendawo zokuthi abantu bethole amanzi okunatha, esiwukhangeleleyo ukuthi asingeke sasala eceleni. Osokusele kuphela ukuthi nje etsho umnumzana uThinamasi ukuthi khona nxa ethe wahlela ngaleyo ndlela esinye lesinye isigaba siyathola imali enganani. Asikhangelelanga ukuthi siswele ngoba lathi sinje silohlupho lwamanzi. So kutsho ukuthi leyo mali izasebenza lapho lalapho okulohlupho lwamanzi. So kukhangelele ukuthi sizathola njengabanye bonke abayabetholile.
Ungathi abahamba umango omude besiya kukha amanzi bahamba amakhilomitha amangakhi?
Silabantu abahamba amakhilomitha afika kumashumi amabili behamba besiyadinga amanzi, 20 kilometers besiyadinga amanzi. And besikhuluma ngabantu abokuthi ngabantu abahlezi endaweni eseduze loZambezi. UZambezi yomfula omkhulu kwedlula eminye yonke imfula eZimbabwe lapha. soke sikhangele ukuthi labo bantu abafana nabona labo babe ngabantu abazakwanza ukuthi bethole amanzi endaweni eseduze kwedlula lapha abayithola khona ama 20 kilometers asenze ukuthi omama bethu bengabi ngabomama ababukekayo ngenxa yokuthi bahamba imango emide besiyadinga amanzi.
Babe sikhangani khonapho ngenkonxa kumbe balenqola?
Babe siyakukhangela inkonxa.
Ngomango omude mpela lo ma umuntu ehamba ngenyawo.
Akuvele akulunganga ukuthi kube lo muntu namhlanje lokhu saba lozibuse iminyaka engamathumi amabili saba lozibuse ukuthi kube lo muntu lokhu ehamba imango enjalo esiyadinga amanzi okunatha khona akulunganga ngoba owakuqala angathatha ehamba eyekukha awokunatha esuka khona bekufuze ukuthi eyekukha okuthi besebenzise eminye imisebenzi ekufuze ukuthi isetshenze emakhaya ebese suka khonapho ebese sithi lo mama nxa ehambe umango ongako yikuyini okunye azakwanisa ukukwenza ngaphakathina komuzi wakhe. Asakwanisa ukuthi enze ezinye izinto ezingayenza ukuthi ethuthuke i-development ayisayi kuba khona. So kufuze ukuthi-ke khona lokho sikuqunge sikuyenza ukuthi kungafaki khona ukwenzela ukuthi isigaba sonke sithuthuke.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Sibanda, siyabonga.
Ngiyabonga Ntunga.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Asiveni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntunga Milinkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntunga Milinkomo ubelela ngelihleke mfowethu. Enkundleni okwamanje sokungena uChris Gande kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Elingayo litshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Alexander Mate okhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga ngokusamukela kuhlelo Mr. Gande.
Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eNamibia sikhangele ukubana sokulombuso omutsha eZimbabwe?
ENamibia kukahle njalo siyawuthakazelela umbuso omutsha lo okhona eZimbabwe.
Zona izizalwane zeNamibia zithini nxa zikhangela ukubana sokulo mbuso omutsha? Azilikhuthazi yini ukuthi libuyele ekhaya?
Ye, baba bakhanya ngani nxa bona bekukhangele babona ngani kulobungcono ngokutshintsha kombuso weZimbabwe, ngathi ukuthi ngokutshintsha kobusayo kubekwa yena uMnumzana Mnangagwa. Kodwa ngabona into abangayaziyo yikubana ukutshintsha inguquko eZimbabwe ayikabi khona kangako, njalo labo ngibona bakhangelele ukubana bebe lamathuba okubana bengene emisebenzini ekhona ngasendaweni yabo, ngitsho lapha in their own country ezweni labo. So kutsho ukuthi babe bekubona ukubana amaZimbabweni angasuka eNamibia esiya kwele Zimbabwe, labo babavulela amathuba okubana besebenze elizweni labo. Loba nje ngibona ngani in terms of ama-professionals Namibia ibingakabi nawo kangako.
Bona abanye abavela eZimbabwe ke abahlala khona ngapha eNamibia bakhona yini abathi sebefuna ukubuyela ekhaya ngenxa yombuso omutsha?
Kunjangezwa abatho njalo, kodwa abanye balombono wokubana ukuze wena ubuyele ekhaya ungabizwanga akuyenzi, ngoba kumele utshele ukubana sokumele ubuye umumo sunje imisebenzi sivulekile, ama recruitment freeze ase unfreeziwe, i-economy layo sisebenza kangcono siphefoma kakuhle. Uyabona kule nto eziningi ongathi uzikhangele nxa ungumuntu.
Sikhuluma nje bakhona yini abalungiselela ukuya ekhaya ukuya ukuphumula kukhefu lele leChristmas?
Bangaba khona nje abalitshwana kodwa yabona abanye bahamba bakhangela ukuthi banabe ukubana behambe but abanye kodwa abanye bayabesebenza ngoba kumakhefu lapha ama-economies anjengalawa bayakunika nje i-overtime bekunike nje okungani kuthe phezulu so umuntu uyabe bona ukubana kungcono ukubana asebenze omunye ulakho ukubana ayike umsebenzi abe nesikhathi semuli yakhe.
Manje abangayi ekhaya balidlala njani ikhefu lele leChristmas khona ngapho? Kuyafana yini lokwekhaya lokwano okokugqoka impahla ezintsha, abantwana kugidwa kudliwe ezimnandi?
Ye, mbona ngani ngapha kungani kuphezu kangako ngoba ama-economies lawa they are very functional. Bangabe labo nje bekhalakhala ngokunye kodwa mbona ngani bangcono kwele Zimbabwe. Kodwa ekhaya kungaba lokuthenga impahla ezintsha kodwa angibona ukuthi iyabe into engaba engeneliswa ngabaningi ukubana bethenga impahla ezintsha kodwa laphaya ngiyayibone nje abantu bangani baya bekhulisa bethakatheka ngendlela yona leyo yikho abakukhangeleleyo khonoko.
Ngamafitshane ungathini wena ngelizwe lona lele leNamibia kakhulu ngesikhathi sona lesi eseChristmas? Lilizwe ongafisela ukuthi uyidlalele khona ngapha iChristmas kumbe uye eZimbabwe?
INamibia ngibona ngani ingani iyafanana leZimbabwe. Lokho ngitsho ngoba abantu beNamibia ngabantu abazehlisayo, ngabantu abangela kuzigqaja, ngabantu abangela ngqondo zomvukela. Ibona bengabantu nje abaphila kakuhle nje labanye abantu. Loba nje ingxenye labo bengaba lamaphutha endaweni ezitshiyeneyo ngokutshiyana kwama-cultures kodwa ngabantu abalungileyo, ngabantu abahle. Ukuyidlalela ngapha noma eNamibia konke kuyabe kukahle kodwa noma eZimbabwe yamini konke kuyabe kukahle kodwa eZimbabwe njengasekhaya kukahle lakho.
Hayi, kwezwakala, sibongile. Ube lobusuku obuhle khona ngapha eNamibia.
Okay, lathi siyabonga kakhulu.
Alright. Lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe, isizalwane seZimbabwe esihlala eNamibia. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Siyabonga kakhulu ke Jaheli Dala, Chris Gande usitshela khonapha kekade senkundleni. Ake silaleleke ingxoxo enziwe lamhlanje nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Sihlaziya udaba lwemkhankaso yokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana, i-16 Days Activism Against Gender-Based Violence. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ngikuthi impendulo yami ayikho based on any statistics kodwa i-experience yami empilweni njenge-politician ngizihambela ngikhuluma labantu. Ngibona ngazathi kunzima kakhulu ubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babe bephakamele siyaripotela abantu ababasaphothayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi eziningi zenziwa kubo zathule bangabi nakho ukuyaripota. Anginama-statistics kodwa mbona ngazathi practically khonapho andivana an open okuchachileyo ukuthi nxa umama esebalekile okufana nabomsasa umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo yena uzalalaphi, uzahlalaphi, yiphi i-social support azayizuza.
Sesikhangela-ke amantombazana, wona singathi ahlukuluzwa yini elizweni?
Indlela zokuhlukuluzwa ziningi kakhulu ukuhlanganisa ukusikelizwa ukuthethiswa kumbe ukuthi umntwana engahlali kuhle elokhu ethethiswa siyakwazi ukuthi sinezintandane eziningi ezibakhona ngenxa yokuthi abazali bayaphela nemikhuhlane le eyafehlelayo abo-HIV and AIDS amanye ngama-accident abantwana nxa sebezintandane sebegcinwa iziningi kusuka kube lokungahlali kuhle kwabantwana kaneniningi njalo into yokuthi khonapha sidila le economy engasebenzi kuhle kutho ukuthi lalabo ama-relatives ayabe befanele bagcine abantwana labo lapho abalakho akumeli imali yokuthi babagcine babo so kwesinye isikhathi umntwana ahanjiswa ayesebenza angakakhuli ukuthi abe ngumuntu osesebenza
kodwa kokudla le mfundo nxa libhodabhoda nje esigabeni kukhanya abantwana abaningi bayakuthola yini ukuya esikolo lokudla
ukuya esikolo kwakhona lokudla kuyahlupha phela khona ukuthi wena anti wakhona nxa usithethe labo bantu abakamnewenu abangasela muntu obagcinayo ohlala labo ilabo abakho lawe ichoyisi kaneningi iza kuba ngiye ukuthi kahle ngigcinabani laba ngibahambise bayosebenza ingathola ukuthi kule-child labour and into leyayikhulunywa kakhulu kwelakithi ngiyakumbula sisasekulabour sile program okungekisana nohulumende ukuthi sikhankase against i-child labour izizathu ezenza ukuthi abantwana abaningi bahanjise bayosebenza even kumagodi khanini lani lani nasemaplazini bencedisa abazali babo yinto yokuthi i-economy kayisebenzi kuhle
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lucia Matibenga umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
lithiye indlebe phela ngevikezayo ukuthi lizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga uyabe eliphakulileni ye utshone kuhle khona ngapho lapho khona Sithandekile Mhlanga ye siweza kucela abantu ukuthi litho ukuthi likubona njani ukhahlanyezwa kwabomama ngabesilisa sifakeke khonokho-ke kuFacebook ku-VOA Studio 7 so ngenani kompana ku-VOA Ndebele so ngenani kompana sibile ebulenjini litho ukuthi likubona njani khonokho abesilisa-ke bakhahlanyezwa labo yini sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngakhonokho kule mpendulo-ke esizitholileyo lapha ngelezimbili ezivela kwabanye benu untukameli emncube uthe ngempela kukhahlamezwa omama labesilisa ezindlini uthi eminye uthi khona eminye imithetho ehambelana lokuvikela abesifazana yiyo esidunga abantu ezindlini so uyakubeka khonapha-ke untukameli emncube ukuthi heyi imithetho ikhona leyi ngazani isilimaza uZulu livumelana laye kumbe athi khulumanisizwe Zulu kandaba kuzobuya umamanxulumana mbuyazo ukuthi mina angivumelane le ndaba yokuthi indoda epheleleyo njengami ingahlukunyezwa ngumfazi indoda yiyo phela ekhokhela umuzi owesifazana uya phela sezigcwalisela khonokho kumele kwenziwe ngekhaya kodwa mbona zani isikhathi sethu kungani sesidliwe ngumangoye sokule msuzwana nje emlutshwane so singakehlukani-ke namhlanje indaba ekade sikhokhela abantu abaningi bathi unkosikazi Grace Mugabe waxotshisa umkakhe umnumzana Robert Mugabe emsebenzini kuzobuya njalo abesifazana benza umkhosi wokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesilisa siligqibala namhlanje udaba lethu namhlanje indaba zethu namhlanje kustudio 7 ngilethemba lokuthi silalela-ke ekuseni ngo-7 AM ngiyabe yindlani khonapha-ke sixoxa ukuthi sibone ukuthi sibonisane ngakho konke khonokhu okuphathelene leZimbabwe ye lingakhohlwa ukuthi le i-studio 7 phela esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America sise-Washington DC osevalisa ngeke ngenjabulo ngo-Gibbs Dube salani kahle We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.